Vachitaura kukomitii iyi nezuro mukuru wemuwadhi inochengetwa vanorwara nepfungwa amai Medzi Chisango vakataurira komitii iyi kuti vari kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemishonga zvekudya nhumbi dzekupfeka nemagumbezi. Amai Chisango vakati varwere gumi nevatatu vari kurara pamibhedha isina mametirisi. Vakatiwo vashandi vanoshanda muwadhi umu vashoma zvikuru sezvinotarisirwa. Pari zvino pane gumi asi vanotarisirwa kuve makumi maviri nevashanu.
Shortage of staff yakanyanyisa. Post staff yatinayo is about half. Staff yatofanonge tinayo. Tikatozoadmita futi to full capacity wodi yedu yefoti. We even need more. But for now, atisatasvika yedu ipapo.
Amai Chisango vane dambudziko guru kusachengetedzwa kwana mukoti kuvarwere vepfungwa sezvo vachikwanisa kungoita mirizhonga nguva dzisingatarisirwe. Pari zvino vanoti havasi kuchengetedzwa uye magonhi emunochengeterwa varwere vepfungwa akawanda haachashanda.
My doors they are down. Ada kugadziriswa. Hatina security officers kuti vange vari department as would be with the psych unit. And fence yedu kuseruko futi iri very low kuti vanongojamba vachitiza vachienda. Saka patient akatiza nomuchira kuti anomhanyira murodi akanotsikwa nemota. Ezvinezvi tine challenge. Tingangoti half of the drugs that we are supposed to be using hakuna. Hatina wacho mamwe atori in limited stock.
Izvi zvakabata-bata mukuru wekomiti amai Good Life Kwaramba vakati vachaendesa nyaya yekuipa kwezvinhu muwadhi yevanorwara nepfungwa kuparamende nekukurumidza.
Isu zvatinoita tinonyora ripoti. Antino munoona, tinonyora ripoti todibheta nyaya iyi muparamende. Saka inopedzisira yatosvika kwavati vanhu veWellfare ivavo.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende mubatanidzwa Dr. Henry Madzorere vatenda kuti mari dzebhajeti dziri kupiwa bazi rezveutano hadzisi kukwana. Dr. Madzorere vatiwo vanhu vakawanda munyika vave kurwara nezvirwere zvepfungwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi. Muhurukuro yakamboitwa neStudio 7, Dr. Sekai Niwachiwa, vanove nyanzvi yezvirwere zvepfungwa, vachishanda nechipatara cheparirenyatwa, vanoti vamwe vanorwara nezvirwere zvepfungwa, vanoguma vazviuraya kana vakasawana rubatsiro. Zvichakadaro, amai Kwaramba vanoti zvinoshamisa kuti pachipatara chemuchinoi hapana mvura pamwe nemafuta ezimotokari.
Nyaya yezesa. Yatishongudza zvikuru nini yaye fuel kuti vanhu vangashaika mafuel kuti vanhu vati vafambe vachiuya kubasa vachinouya vachizorapa vanhu. Tabatwa zvakadini yaye mvura kuti chipata chakakora kudai provincial hospital injinoi kuti ingadzingashaye mvura. Zvinhu zvatinesa zvikuru. Nenyaya yepsychiatric unit kuti muzeva vanhu vanoshanda basa nevanhu vaye vane pfungwa dzakarasika vanogona kana ngokuvadzwa asi pagoshaya security pagoshaya dzimba dzokuti vanhu vavakirwe hazvinhu zvatibata-bata zvikuru. Nenyaya yechikafu tingavape chikafu chinovakwanira ndazva kuti vanopiwa mapiritsi. Mapiritsi avanopiwa mapiritsi ekuti vanofanira kunge vachidya.
Zvinonziwo hama dzevanhu vanenge varapwa muwadhi umu havasi kuuya kuzotora hama dzavo zvekuti pane varwere vashanu vapora asi vasati vatorwa. Izvi zvakatsigirwa nemumwe murwere anoti akanzi aende kumba svondo rapera asi hama dzake hadzisati dzauya kuzomutora.
Takadzichaja takashaya vatesoti mafuta amota zina mafuta
Nyaya yekudzimwa kwemagetsi inonzi inoita kuti vamwe varwere varare vachitonhorwa vasina hembe sezvo vachityirwa kuti vanozvisungirira apo vanenge vari mumipanda yakatsaurwa. Vamwe varwere vari pachipatara chemuchinoi vanobva kunzvimbo dziri kure dzakaita semutoko, Chivhu nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.